Isizukunyisa ninyaya kuthi ZBC iri kunyaya kubudisa nyaya dzezanupf iminyaya kubudisa misangano iri kuitwa namai Grace Mugabe first lady. Saka tikuti panyaya yekutsvagawo news ndidzo dzega here dzingange dziri news dzavari kungowana pane zvinhu zvese zviri kunetsa nyika matambudziko esati kusangana nawo vari kuvasakungobudisa news idzi. Uyewo isusu tiri kunyuta kuti aiwa maburisiro avari kuvaita pane here zvavari kubhadhara kuzbc kana pane zvavari kubhadhara kuzbc tiri kutiwo nga vachiratidza kuvazimbabwe kuti imari iri kubhadharwa nezanupf kuti vange vachingobudisa amai Grace Mugabe chete pane venyuro dzavo uye paterevhizheni yavo.
Asi pane chakaipa here pane zviri kutaurwa naamai Mugabe?
Ya, tiri kuona kuti pane zviri kutaurwa naamai Mugabe hapana kana chimwe chete chatiri kuona sekuti chirinobatsira nyika yezimbabwe. Iye zvino vana vezimbabwe paari vanenge vachita kuti kana vachinge vachitarisa news dzavanenge vachiona pazbc kana dzavanenge vachinzwa pazbc vanenge vachitarisa kuti vanzwewo nyaya yekuti zvinhu zviri kuvaremera mukurarama kwavo zviri kugadzirwa sei, vane chavangawanawo here, pane pfundiso here ingauyawo kwavari. Zvino chatoona isu ndechekuti vanongoona amai Grace Mugabe avanobuda pavanobuda pese hatisati tambonzwawo kana kuona chinhu chimwe chete chatingati ichi chine chekuita nekuti nyika iende ngechinzira mberi. Tinongoaona pavanobuda vanenge vachinyomba vamwe vana vezimbabwe. Tisinganzwisisi kuti kunyomba kwavo kwanenge vana vezimbabwe ndizvo zvingagadzirisa here matambudziko ese atinawo muno munyika sevana vezimbabwe.
Ko, mukasapindurwa zvinokugutsai, pane matanho amuchatora here?
Chekutanga chatoita ndechekuti isusu tichaita kampeni seNCA yekuti tichongofamba zvedu tichitopodza tichiudza vana vezimbabwe zvakashatira nhepfenyuro iyoyo. Kana vakasatiteerera tinofamba tichidzwa vana vezimbabwe zvakashatira nhepfenyuro yavo, zvakashatira terevhizheni yavo. Uye isusu tinokwanisa futi kufamba tichiudza vana vezimbabwe kuti vasati kumbobhadhara zvavo malicense ezbc.